Mangwanani yakanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court richipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuk Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura vaDenford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro, zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579, asi vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 549,797. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatanhatu 38,466. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 36,277. Murwiri wehondo yerusununguko vaFrederick Mukanda uye magweta HDP ari musangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakwidza mapepa kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuwedzera nemakore mashanu nguva yekuti mukuru wevatongi munyika vaLuk Malava vange vachishanda. Vanoti nyaya yekuti vaMalava varambe vari panyanga kutyora bumbiro remutemo renyika. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakatoendesawo nyaya yakadai kudare richiti vaMalava vanofanira kuenda pamutyandigere sezvo kusaita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo. Asi bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa mutsamba yavanyora kuna vaMalava vati vanokwanisa kuti vaenderere mberi nebasa sezvo vana chiremba vati vachine utano hwakanaka. VaMalava vange vasvika makore makumi manomwe ekuti vaende pamutyandigere, asi bumbiro remutemo rakavandidzwa zvapa vaMnangagwa simba rekuvawedzera makore vari pabasa. VaMalava vaifanira kusiya basa musi wa15 Chivabvu. Asi vamutanda nevamwe vanopikisa danho iri vanoti vaMalava havafaniri kuramba vari pabasa uye vange vari mutongi kwemakore gumi nemashanu adarika. Vamwe vaendeswa kumatare ndeve Judicial Services Commission vanofanira kushambadzira mabasa evatongi vari kunzi vakakundikanawo kuita izvi sezviri mubumbiro remutemo. Vamutanda nevamwe vavo vari kumirirwa nemagweta eHoney and Blackenberg Legal Practitioners vanove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta echidiki vanozviti Young Lawyers Association of Zimbabwe na mukoma Frederick Mutanda wanowa murwi wehondo yerusununguko Liberation of Veterans ndiwo wakaenda kumatare kudarira High Court nezuro musi wechipiri wachiendeswa Judicial Service Commission wamalaba na Attorney General weZimbabwe kudare.
Vari kuda kuti dare riite sei chaizvo?
Vari kukumbira kuti dare reHigh Court riite wamalaba wasabenefite kana kuti wane kusimudzirwa ne amendment extension term ya Chief Justice zvakatarwa kana zviri amendment new one makosa amendment aitwa yasonzwa pera musi wechishanu. Saka varoda kuti vamalaba vabvevasiye basa ravo uye Judicial Service Commission itange the process kana kudano rekutsvaga Chief Justice new one.
Zvii zvavari kuti zvinoitika kana matare akasatora danho iroro?
Vari kuti muZimbabwe mungava neconstitutional crisis kana vamalaba vakadzivapfure kuendera mberi nebasa ravari Chief Justice panopera tenya yavo musi wa15 May. Saka ndozvaitwa nemagweta Young Lawyers Association in Zimbabwe nakoma Fred Mutanda wakamirirwa nemagweta ekwaren Blackenberg wachitsigirwa neZimbabwe Lawyers Human Rights. Nyaya iyi yanzi ichanzwika nemusi wechishanu kudarira High Court Masikati kuma2 dzemasikati. Saka takamirira kuti tinzwe kuti zvichafambiswa sei nekuti nyaya iyi yekubata-bata bumbiro yekubvarira bumbiro inyaya rwadza zvikuru kuti bumbiro ryatakabvumirana tese tikavhotera neuwandu huri kuna 2013 tichiti ane bumbiro idzva riri progressive kana kuti riro padhuze kuva a bit democratic rakutotanga kutobatwa-batwa. Zvinhu zviri kurwadza koma Fred Mutanda, zvinhu zviri kurwadza Young Lawyers Association of Zimbabwe nevakawanda vane Zimbabwe vari kuti hakutadii kutanga tangoimplementa maprovisions kana kuti zvakanaka zviri mubumbiro rediri pane kutanga kuri barura zvitakuita izvi.
Asi zvichabatsira here nekuti takaona nezuro kava Munangagwa vachi wedzera ivo nemakore mashanu nguva yekuti vamalaba varambe vachitungamira matare ose munyika?
Kungoita havo kupanika kwaitwa. Asi azvisizvo zviri kudiwa neYoung Lawyers Association akuma Fred Mutanda. Chavataura ndechekuti chikumbiro chavo kudare ndechekuti Justice Malaba vakashanda makore avo 15 akakwana, vasvika 70 years sezvondora bumbiro, havafani kunge vachienderera mberi, vari supposed to step down vonozorora.
Asi kabumbiro remutemo rakavandudzwa vamafunda
constitutional amendment yakaitwa to extend tenure yavo ndiyo vari kuti haisiri constitutional, haisi pamutemo, ndiyo zvavasi kuda. Saka zvaitwa izvi zvangoitwa hazvo, hazvina effect yekusimisa chikumbiro chavo. Chikumbiro chavo chiri kuendera mberi ndechekuti Judicial Service Commission iise maprocess ekuti pasarudzwe mumwe Chief Justice mutsva asiri wamalaba, nekuti wamalaba ravo basa wakabata zvikuru tinavatenda nezvavakaita kumashure uku. Ndapachipindo umwomwe handifunge kuti shuvari pamajaji yese ariko kuconstitutional court nekusurumu kuti vari 16 pari kushayikwa vangatora basa irori vakakodzera. Saka tiri kuona kuti aiwazve majaji akawanda vamwe variko kumahigh courts uku, magweta muZimbabwe akawanda zvikuru, variko magweta akawanda zvikuru chaizvo muZimbabwe munomu. Ramkoma Mutsvada hama vana CC Beatrice Mutetwa varikona Mvara Irene Petrus vana mukoma anotitsunga vanokodzera kupinda pamapositions ivavo, ngavatariswe ivavo vamalaba vazorora.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura weMeborene muHarare gore rapera mushure mekunge bato reMDCT rati vakanga vasirateveri zvido zvebato iri. Vaive mumiriri weward 16 vaGilford Ngadziore havana kutura mutoro wavaive vakatakura wekubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. VaNgadziore vanoti vari kuenderera mberi vachibatsira kutsvagira vanoshaya pamwe nevakwegura chikafu kuona kuti zvinoda kugadziriswa zvakaita semagesi nezvimwe zvinenge zvafa zvafambirwa, uye kude kubatsira kuona kuti vana vemudunhu ravo vasina magwaro ekuberekwa vakwaniswa magwaro anokosha aya here.
zvondara pera vangadziore vakakwanisa kuwanira dzimba dzinodarika zviuru zvishanu zvekudya zvavakawana kubva kushamwari nemakambani avanodzidzana nawo. Vanoti vakaparurawo chirongwa chekuti madzimai emunharaunda yavo vatange kubika chingwa vachitengesa. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vangadziore pamusoro pemabasa avari kuita.
Tirane nzira dzipi muri kupa chikafu here kana kuti muri kupa mari zvizvi chaizvo zvamuri kuita. Mabasa yese amuri kuita aya mabasa anofanira kunge achiitwa naKanzura. Hakuna here kansela kuward 16 iko
kubva zvataka rekoliwa tika parinasi andisati ndaita replacement by election, so zvaikonzera kuti maresident vandi approach zvakare ndine mandiri ndakakuwana maresident mandiri ndakapuwa imandate yekuenda kuKanzura kuchigadza zvichemo. So zvakandibatsira kuti arodi ndakarekoliwa zvangu asi I should be a solution provider at local level. So therefore ndakaendera mberi ndichiita ndichimirira maby election. Maby election chero angauya even akasauya ndichama ndichimirira vanhu ndichivabatsira.
Mamwe maprojects amuri kuita munzvimbo menyu ndeapi?
Maprojects akatowa nechose. Tine maprojects atiri kuita ekubika chingwa yemadzimai tishanda nekamba inonzi yengoda oven. Pawekendi pano zvabve zvakare tine project yatiriudo kuti ronge kuti iite yatiri kufanira kuti neimwe corporate yelotari. Yekuti tipasa kumatsira zvakare vakumakomboni vaya nezveodari nemadzimai ake vari kuya neprogiramu yekupfuya huku kuti vanhu vabatsirikane. So vari kuita mumadzimai zvakare vachiosa indo 50-50. So vachauya nehuku dzinosvika muma 1000 kuti vakwanisa kudini kumatsira community yeHarare West nekuti vanhu vaite maproject. Zvakare pari kuya futi neprogiramu yegardening munoziva kumaploti nevanhu vakasiyana siyana. Harare West inosanganisa maploti ari within the constituency. So vari kuya futi negardening yekuti vachaya chipambero kuna vakasiyana siyana mbeu yekovo yerepu yemaonyeni ivi nemakarotsi. So imaproject yekuti at the end of the day vanhu vanga vachibatsira at local level and ibasa rekuzivana vakakozerwa in 2018 kuti tichinoke padoro umwe naumwe kuti vanhu vavadini pamadziro and we are very happy neresponse iri kupuwa necorporate nemaindividual.
Avo vange vari vaimbo vekanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yashika nguva yekuti chimbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. kurwisana pakati peIsrael nePalestine kusati kwamboonekwa kwemakore mazhinji kuri kuenderera mberi zvine mutsindo izvo zvakonzera sanganiro reUnited Nations kuti riyambire kuti kurwisana uku kunogona kukwezva dzimwe nyika kuti dzipindewo mukurwisana uku kupomba kuri kuitwa neIsrael kunonzi kwauraya vanhu 65 nevashanu kusanganisa vana 16 nekukuvadza vanhu 300 ane 65 nevashanu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi 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 pastudio 7 apo muri kutaura nava Matthias vari kujoni vari kuti izvo ko iro bumbiro remutemo riri kutaurwa iri ko vakuru ava vanozvifambisa sei vari kuzvifambisa sei oyo vari kuzviitira izvozvo kuti naiwo varambe varipo havadi kuti vabve varambe varipo kwenguva anozviudzamo kuti ngavabude nekuti makore avo ekushanda akwana naiwowo vheri vakurawo makore avo ekupedzisa kushanda akwana zvavada kutiita izvi saka tavaichema kutoti isu Simiti ndiaitibatira Simiti anga asina kutibatira ivo maindi vavo kuzotibatira mainoti Simiti aipromisa zvinhu zvekuti zvinhu zvakati zvakati zvinogona kuitika kana kuti mari yakati ndiandokwanisa kupa pamwedzi iyo mari iyo ichitenda iye zvinoizvi onai manje zvikutaona vedu kumusha tanzwa tiri kuno kujoni tiri kungoramba chingozo kuti baba akuno maschool fees anoti sei nekini maisalesen acho manje taakuti tazobatwa repes manje is not good ngavagadzirise zvinhu vakuru vakuru ngavagadzirise zvinhu munyika ti nyika iifadze munhu wese kuzvinodireko kuti vanhu takaenda kuhondo takaimbire manje kuhondo kwacho.
Makadii kustudio makadii studio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa sechokwadi ndiri pamarondera pakati pemarondera neruwa pamefuta isusu chikumbiro chatinacho kuti hurumende izivo kuti panyaya dzemavhaksini apo kana maticha neveutano vasi kuda kubayiwa ngavaitiwo kuti isusu veruzhinji tibayiwe tinoenda kuda kunobayiwa kwakuudzwa kuti maticha ndevachemberi nevachiri kubayiwa kwakuchizobvunza kuti maticha acho kwakabayiwa mangani zvikanzi kwakabayiwa 3 chete kubva zvatanga senge pamelfoti saka zvinobatsirei kuti tirambe takachengeta kungoti maticha isu iwo maticha acho asiri kuuya zvitorina nekuti vanhu vari kuda vabayiwe nekuti maticha aramba vangoti munhu wese pano kungoti varamba vakangochengeta kuti maticha.
Pastudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jonga, ana Tononoka Wande, ana Blessing Zulu, ana Sisi Mave, tinokutendai pastudio 7 apo munotipa nhau dzakanaka dzisina kwadzakarerekera. Tinokutendai rambai muchitipa nhau idzodzo.
Hello, hello, makadi pastudio 7. Ndoda kutaura pamusoro penyaya dzematicha ari kungonyemwa mari nehurumende yezimbabwe achingonzi kwai tichagadzirisa zvimwe zvikamu zvichauya riini chiichi kubva riini vanhu ivava vachitambura maticha vasingafori zvakatanga riini zvinhu izvozvo kwava kare vana vaticha ndo vanomutsa vanhu kuti nyika ive neramangwana rakanaka vana vavo ivove vari kuzve kwedzinyika uko vachidzidza ikoko vachidzidzo saka vachiuraya dzidzo yomunyika vanhu vezana vadinginda zvinovoona sokuti nyika indeyavo.
Vamukase vamukase vashamarare vedu vestudio 7 pana mukoma Chonga nana mukoma Tanonoka. Zita ndinonzi Sei Magura ndiri Cape Town South Africa. Ndodawo kutaura pamusoro pedanho riri kutorwa nehurumende. Kanditaure ndichidaro kuti ihurumende inenge ichitora danho iroro yemuno South Africa. Ndokuti vanhu vese vanodhiraivha matrucks rekunyika dzekunze vanosungirwa kunge vaine mapepa ekudhiraivha umuno. Asi chandinozongotaurawo zvakare, I think hurumende yezimbabwe ingade ichiwanavo zvainotaura nguva zhinji panoratidza kuti vana vayo vari kuitirwa kasotofuka utsinye mune dzimwe nyika. Ndotsoka zvakare ndichitaura kutoti nguva yavamugabe yaitenge nani, because vamugabe panguva yavo chaiyo chaiyo vaiwanikwa vachisimudzawo maviri matatu kutaura vachisapota vana vavo. Asi ike hino vamunangagwa varipo ava havawanikwi kana one day ravanonzi vane zvavataurawo kuchengetedzawo vana vavo vari kunze. South Africa danho rairi kutora iri inyaya yekungosungirira vana vedzimwe nyika kutoramba kuti varege kushanda, because kuti uite futi mapepa acho muno pane long process. Saka izvi zvinoda kuti hurumende dzionesane dzogara pasi kutaurirawo, because I think mapepa ekuZimbabwe anodrive musadak yose, but ivo kana vakuti havadi mapepa ekuZimbabwe, izvi zvinenge zvava kusungirira vana veZimbabwe vari kushanda vari muno mundatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Chimirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention, CDC, nezuro chitatu rakapa mvumo yekuti mushonga wenhomba yeCOVID-19 unogadzirwa nekambani yePfizer ushandiswe pavana vari pakati pemakore gumi nevaviri nemakore gumi nevashanu. Mukuru weCDC Dr. Rochelle Walensky vakati CDC inokurudzira kuti mushonga uyo unogadzirwa nekambani dzePfizer neBiontech ushandiswe pavana vezera iri. CDC yakatora nhano iyi mushure mekomiti yezvipangamazano zveCDC zvataura kuti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unogona kushandiswa pavana vezera iri pasina zvinonetsa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatambira mashoko aya nemufaro vachiti izvi zvinoreva kuti mamwe mamiriyoni gumi nevanomwe evanhu vemuAmerica vave nemukana wekubayiwa nhomba iyi. VaBiden vakakurudzira vabereki nevana vavo kuenda kunobayiwa nhomba nekukurumidza. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti pakaitwa ongororo dzakawanda pavana vakawanda dzikabuda dzakanaka. Dr. Guni vanotudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neFDA kana kuti nebazi rehurumende rinoona nezvekuongororwa nekubvumidzwa kwemishonga kuti ishandisirwe muvanhu, zvekubvumira kambani yePfizer kuti nhomba yayo ichitangisa kupiwa vechidiki vane makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu chinhu chakanaka zvikuru, uye ndoda kuti vateereri vazive kuti kumikidzo iyi yakaitwa kuburikidza nemaclinical trials akaitwa kana kuti nedata kana neumbowo hwakawanikwa nePfizer payaiongorora kushanda kwenhomba yayo muchidimbi ichochi chevana vane zera gumi nevaviri kusvika gumi nevashanu.
Umbowo hwakabuda muongororo iyi hunoratidzei?
Umbowo huri kutiratidza kuti pavanhu 2200 vanga vari pa third phase clinical trial kana kuti pachinhando chokupedzisira chokuedzwa nokuongororwa kwemushonga uri kuongorora kuti kuno senza kuno batira here kugenerate immunity against COVID-19 or SARS-CoV-2 uye au kuadze here dzinga nhengo dzimukati kana zvimwe zvinhu pavanenge vapa munhu anenge atora mushonga uyu vanhu vese vavo 2200 vakatestwa kana kuti vanga vari mustadhi iyoyi takaona kuti vese vakapiwa mushonga uyu hapana kana umwe chete wechidiki akabatira utachiona wecovid-19 kunyange vakaitwa exposed kwahuri tikaonawo zvakare kuti munguva imwe cheteyo vanhu 18 vanga vari musame stadhi iyoyo vakanga vari paplacebo kana kuti vakanga vakapiwa mvura isiri mushonga chaiwo asi vachifunga kuti vapiwa mushonga zvinova zvinogaroitwa pama double blind studies anenge iwaya zvakatirakidza kuti 18 vavo vakabatira utachiona sezvo vanga vasina kupiwa nhomba iyi saka zvinotipurisira pachena kuti nhomba yepfizer inobatsira kunyaya kusvika kune vechidiki isingavakuwadze kana kuvarwarisa
Dr. Guni pane dzimwe nyika here dzakabvumidza kuti vechidiki vakadai vabaiwe nhomba iyi
haisi America chete yatanga kudaro Canada yakatoizviita sondo rapfuura yakapa kambani yePfizer mvumo imwe cheteyo yekuti vana vane zera regumi nemaviri makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu 12 to 15 vatangise kubayiwa nhomba iyoyi nokubva zvakare kuburikidza neumbo hwakabuda mustadhi imwe cheteyo pamwe chete ipo kambani yePfizer neBiontech vakatokumbira mvumo kana kuti kuapplya emergency use authorization kana kuti kushandiswa kwechimbi chimbi kwemushonga wavo kueurope mumazera mamwe chete izvo iwayo ndingade kuwedzera zvakare kuti vari kuenderera mberi iye zvino izvi vane mamwe mastudies ane mhando mbiri yekutanga vari kustadha zvekare vana vechidiki vanobva makore gumi nemaviri zvichidzika kusvika makore matanhatu kwozoita imwe study zvakare iri kutarisa vana vane makore maviri kusvika makore matanhatu pari zvino umbo hwatatanga kuona vanoti early data huri kutaridza zvakare kuti mishonga yavo iri kushanda zvakanaka pasina kana zvigozhiyero zvatiri kuona kana urwere hwatati taona mune vechidiki ava izvi zvakakosha zvikuru nokuti zvichatibatsira kuti vechidiki vakawanda vanova ndivo vari kunyanyoparadzira utachiona hwecovid-19 pari zvino vakapiwa nhomba iyi zvichakurumidza kuti America ive nevanhu vakawandisisa chaizvo vabayiwa nhomba iyi zvekuti utachiona hausisina vanhu hwekuramba huchipararira huchienda iya inonzi pachirungu herd immunity
zvikasvika ipapo chii chatinotarisira chii chinoitika
zvikasvika ipapo zvinototibatsira kuti mukupera kwechirimo zvinogona kuti nzvimbo zhinji dzinenge dzavhurwa uye vanhu vanenge vaakudzikisa zvisungiro kana kuti marestrictions angachi zvanga zviripo zvekuti vanhu vapfeke mamaski nguva dzese zvinogona kudzikiswa izvozvo nekuti vanhu vakawanda vanenge vava neimmunity kana kuti vanenge vakwanisa kuzvidzivirira kubva covid-19
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reyoung lawyers association of zimbabwe raenda kuhigh court vachipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva valuk malava vange vachishanda kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura vadenford ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka